we've been forced to react to what they decide and appoint one of theirs as a successor. That is not going to see the light of the day. It will never happen. Because it is morally wrong, constitutionally wrong, legally unacceptable. So, yes, we have been harassed for saying that there is a dynasty in creation, a dynasty being developed. People have been denying this, but we heard it sometime last year. Someone said the next ruler must be Mugabe. And this time around, 4 days ago, in the social media, news was circulating saying that the first lady should succeed. And 2 days later, the first lady herself asked her husband to nominate a successor. What does that add up to? It just simply says they asked the young boy to introduce a candidate, and the candidate, because she thinks time is not on her side, forces the appointing authority to appoint him. But let me assure this country, and even those that are far away from here, that dream is not going to be realized. Saka, my vanonzi Grace Mugabe, uku kwavari kutambira kuno news dawo, uku kwekufunga kuti nyika inogona kudecidewa muna Chancellor Avenue, yototongwa zviri nyore saizvozvo. We went to war. President Mugabe went to war. We did not go to join him. We made as comrades, and we fought for the same Zimbabwe in different capacities. There is no fighter who can claim that because of his or her contribution, he or she must own Zimbabwe. But what I want to tell the people of Zimbabwe is that Patasika hapacha di kutawwa ze political party. Pawe kuda kutawwa zinyore zinonika. Pawe kuda kutawwa ze Zimbabwe. Let us move from political party affiliation and begin to defend this country from an impending, a developing dynasty. We must, as Zimbabwe, must make sure that democracy prevails in Zimbabwe. No single family can have overriding rights over other people.
pane nyaya dzese zvapo beauty government kana kutofema zvapo akungaiti mhuri imwe chete inotomenda left right and center doing zvainoda no that is not going to happen takanga takatarisa kuti misangano ichaitwa takanga takatarisa kuti misangano ichaitwa
ichazodzingaipana maodanzo
misangano ichaitwa ichataura nezvevanhu vane mhosva vana kasukuwere vana Jonathan vakaba mari dzezim dev Jonathan akataurwa in the last Polit Bureau meeting kuti the CIA spy iaccusation pakanzi ngapatsvakiwe zvinoita kuti zvipe humbowo ndo nyaya dzakaifuka kutiota but vana Jonathan nana kasukuwere have always been saying what they do at the behest of the president vanoti vanotumwa napuresident isu hatina kubvuma asi chikanari chakaitwa nezuro choratidza kuti vari right because we cannot have this sudden turn around umwe ari kunzi ngaaunze dosi ainozopa umwe mhosva umwe akuti aiwa zvatitoitai sakcesa zvasungisa vanhu vakawanda isu takanoroma nenda so zvaziri kuratidza ndezvekuti gemu raana Jonathan nderemukuru nderababa wachatunga saka vanhu vezimbabwe ngavazive kuti agenda yezimbabwe haiwanikwe kuma you know iri idanga rine mombe dzirimo tomboti isiri mombe mune makonya yamwe anorarama mudanga anonzi mazundu aya ndo vana Jonathan Zimbabwe is never going to have an agenda that comes from the Zundus. Agenda ye Zimbabwe haiti kuzobva mumazundu iri kubva mu social contract yataka sign whether it was a gentleman's agreement but the president himself knows what he agreed and that is going to happen it is going to prevail We are not going to have a program of this country coming from Anna Jonathan. We are now going to lead the program. We are going to issue the program. Because Zaramba, Simbatova, Raenda, Nikengo Barwa Barwa Choro Padiwa, Aiwa, we cannot have that. We are not going to have that. Program enyika ino agenda enyika ino inobva kwatiri inobva kuvanhu vezimbabwe inobva kuvanhu vakasafa vanhu vari kutambirana nhasi kwete mbavha dziri kubva so wedzi randinogona kutaura ndichipedzisira nderekuti vanhu vezimbabwe budai mupfungwa dzekufunga kuti ndiri wemdc ndiri wenduu ndiri wechakati ngatirwise nyaya yedhinasti yabudai kuti mberi tinozofamba sei tinofamba tadarika chikomo chaakuda kupitigura zvunhuichi zimbabwe ndeyedu tese haisi yekutoti munhu umwe chete anotoita mangoromera ekuti inini ndini no hazisi kuzoitika izvozvo saka isu as the vanguard not the owner because what you and I and others should understand is that the war was fought on a social contract vanasikana nevakomana vakaenda kuhondo vakaenda on behalf of vabereki vakaenda on behalf of madzishe nemidzimu yenyika ino nyika yauya yoturwa kuvaridzi vayo varidzi vayo ndivo vamwe vari muzanupf vamwe vari mumdc vamwe vari munduu vamwe vari munezvakati kana zvinhu zvashata ngatibudei munyaya dzekufunga kuti ndiri wechakati tidifende nyika yedu what we promised the people what we fought for why the people supported the liberation armed struggle it was because there were promises that certain things were going to be delivered but that has not happened and instead people are losing sleep vanhu havasi kuguta umwe achibva umwe achipinda muimba imwe chete umwe achibva umwe achipinda muhozi here
Nika. We fought for democracy. We fought for prosperity.
You must see democracy being practiced and exercised in Zimbabwe.
Izo zvekunzi kwanzi masoja atauri kubva kuhondo kwatakabva masoja anga ane representation mupolitics ivo vamugaba vanozviziva handisi kuziva kuti uyu wavava kutaura naye kuti masoja nemacomrades haatauri zvenyika ari kuvapa agenda iyo ndiani vana mujuru vaive mupolitics bureau vanatungamiriri vatungamiriri vaive mupolitics bureau vari masoja konhasi zvaipei kwauyani
the gun does not lead the party the gun is there to protect not only the party but even the ordinary people
kana pakaita dictator anenge amira ari kumusoro uko can abuse people and the gun ine nyaya yekudzidzisa kuti uku kumuenda uku kumawere uku but ndiri kufunga kuti pari kunzi gani pari kurehwa kuti mashoko akataurwa na CDF kuna Jonathan iwayo ndo mashoko edu mange iwayo haasi egani mashoko echimurenga mashoko echimurenga kana vamugabe vachiti gani kuti avari kuti iyi kriminal iri kuuraya nyika voti gani isataure ini handichazoti orientation yacho vari kuiwana kupi ende ndotoshaya kuziva kuti ndivo vamugabe vataive navo here kana kuti vave vamwe vamugabe vakazvarwa mazuva ano anoaya because surely we cannot have munhu wandabva naye kure kwose uku achizvikontradikta pasina chikonzero no zvakataurwa nachiwenga about behavior yajonathan ndo zviri kumacomrades ose saka hatidi kuti tisvike pasituation yatinoita showdown yekuti totosvika pakukakirana vanhu vachiona kuti tiri kuti mukuru tarisai kuti kwamuri kwasara vangani vamaive navo kuvamwe venyu vese varipi gurupu rinorasika here kana kuti kunorasika one kana muchifamba muri 1999 voenda vakadai ivo kuti ndo varasika ivavo aiwaka hasizvo abuda mu999 ndiye anenge arasika saka mukuru ngaatarise vaaive navo aone kuti vanopururudza kana mai vaive vaitaura zvavaitaura zvino vanopururudza ndevaaive navo here kana ndevaakasangana navo panzira vari kufarirei chisingafadzi wavakabva navo saka isu as war veterans nevanhu vezimbabwe vakatsigira hondo hatina kusacrifisira kuti mangwana zvinzi muri yekwangana ndoyoita machikichori pabuda murume papinda mukadzi pabuda mukadzi papinda mwana isu tichingozviviwa semasanzu aimi kare taiti ticha vakati 1-2 toti itikandi ende iyo inonzi itikandi itikandi hazviti mai ngavavati vachiziva kuti final word yezimbabwe haibvi kuna vamugabe vamugabe kuda vanhu vava kuti va vakafunga kuti zvoreva vanhu vakawanda kukudza kwekuti munhu mukuru mugabe umwe chete cannot decide for millions imi motofara kuti murume wangu anogona kuzvareva ndizvo kunaani ndazvaziva zvaina harina kubva kwavari nhasi saka vanhu vari kurarama nenzira idzozvo hatidi kupfuurirana tichiudzana kudzidzisa vanhu kuti vajaire kunanzva poizeni vachifamba naye we don't want that saka vanhu vezimbabwe muchavhota zvakanaka muchivhotera wamunoda ikoko kuzanupf kwacho kana Dr. Grace asina kudzingwa vanotonotiurai.